Ku tripartite negotiating forum nyaya yemuhoro yanetsa einyaya isati yapera vemabhizimisi vane position yavo vashandi vane position yavo hurumende iyo zvino inongogabhagabha asi tinoona sevanhu vane ruzhinji kupayroll yavo vanomiramira nemaemployers havana chokwadi even vachida mavhotsi evanhu asi vanomhanya vombomira nemaemployers kana pakuuya nyaya dzemuhoro
Sika vashandirwi vari kuti nyaya iyi haifaniri kuenda kuti TNF
hatisi kuwirirana ipapo nyaya yenational minimum wage haisi nyaya tingatitswa kana kuti iri peculiar kana kuti kunyaya isati yambooneka tine nyika dzakatobudirira dzakatowanda dzine maminimum wage national minimum wage hapana chakashata zviri kutaurwa nelabor kuti tive nenational minimum wage
vashandirwi vari kuti ngazviitwe nemaNEC
hongu masectors ane mvumo kana kuti ane provision yekuti vanokwanisa kuimprova pavanenge vachikwanisa kana nemakambani anokwanisa zvekare asi dzakawanda nyika tingatarisa vana Germany tingatarisa vana Japan tingatarisa vana Switzerland inyika dzese izodzo dzine ufumi hwakasimba vana Norway asi zvine maminimum wage
sei zvakakosha semaoni renyu
pakatokosha kuti tombobatsira vaya vanenge vachiita kubatsirikana kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka ndiko panoshanda nyaya yeminimum wage iyo zvino taita maproblems yokuti kumabargaining councils aya ndiyo mastructures anoshandiswa pakunegotiate haasi kushanda vamiriri vematrade unions vanyima matsamba yekuti vafambe fambe nguva iyoyo apo vanofanira kuva vachiuya kumusangano havachakwanisi kuuya nenyaya yekuti havana matsamba okufambisa havasi kukonsidwa sevanhu vari kuessential service vanozonegosheta nguvai zvinoreva kuti mushandi ndiye akutodzvanyirirwa